Tekutanga isusu sesangano rinonzi Hamre rinosanganisa mapoka emaresidence associations ese muHarare. Takaita resolution yedu muno muHarare tikati kwega kwega muno muZimbabwe kuchange kuchitaura nezvemaprepaid water meters, tichange tichitumira vatungamiriri vedu vatinobatsirana nemaresidence associations ekunzvimbo ikoko kubudisa shoko redu pachena kuti aiwa isusu hatisi kuwirirana nenyaya yekuiswa kwemaprepaid water meters muHarare nemuZimbabwe mese.
Tinonzwa kuti muri kusangana nevagari vekuChipinge. Urongwa hwekuti munge muchisangana uwu hwakanangana nei?
Ichokwadi, manheru anhasi tiri kutarisira kunoita hurukuro navo. Hurukuro iyi yakanangana nezuva ramangwana. Tiri kunzwa kuti dhorobha reChipinge riri kuita process inonzi tendering yapachirungu, yekuti vakuwirirana kuti achatengwa sei, achazotanga kuitwa sei. Zvinhu izvozvo zviri kunzi zviri kuitwa mangwana. Saka pazvinenge zvichiitwa vakagara vachikurukura nyaya iyoyo, tiri kutarisirawo kuti vagari vange vachibudisawo shoko ravo pachena rokuti havasi kuwirirana nenyaya yemaprepaid water meters.
Imi hamuzoonekwa sekunge muri kunofurira here vagari vemuChipinge kuramba mamita iwaya, tichiona kuti imiwo mune matambudziko enyu emamita iwaya muHarare hamusati magadzirisa?
Kwete bae, chatiri kuita ndeunonzi mushandira pamwe. Tiri kuti ngatishandire pamwe tigadzirise matambudziko atiri kusangana nawo. Ndofunga munozviziva imi michero kumaguta akaita sana Ulawayo, kune zvakaitwa ikoko nevamwe vatinoshanda navo maresidence associations. Guta reUlawayo rikatobudisa pachena kuti tinorova kungomisa nyaya yemaprepaid water meters. Saka chinangwa chedu hachisi chokufurira, chinangwa chedu ndechekudzidzisa kurangaridza maresidence mamiriro akaita danho rinoda kutorwa nedhorobha reChipinge kuti harisi rekutsigira magariro emaresidence. Rakanangana nekushungurudza magariro anoita maresidence mumaguta, nekuti takaita hongoro dzakawanda dzinobudisa pachena kuipa kwechirongwa chemaprepaid water meters.
Zvii zvikuru zvamuri kurambira mawater meter iwayo?
Mashandiro atanga achiita maprepaid meters aya semaudziro atakaita, takaona kuti anorwisana nenyaya yatiri kuti mvura upenyu. Ndoda kukupa muenzaniso pano, jonga kuti iwewe pamba pako paiswa prepaid water meter, poita moto pamwe pana mvura yawanga watenga yakupera. Saka unofira here mumba nenyaya yekuti hauna mari usiku wekuti unobhadhara? Nekuti mvura yaibhadhara kuti usiku.